vachitaura semunyarikani pamusangano wezimbabwe international trade fair international business conference mubulawayo nhasi vachiwenga varumbidza vemaindastiri nevemabhizinisi vachiti vari kuita basa rakanaka mukumutsurudza maindastiri emunyika zvisinei nezvinhenga mupinyi zvinosanganisira kuvekwa kwechirwere checovid uye hondo iri munyika yekuukraine iyo vati inakowo kuvhiringidza kwainoita upfumi munyika asi vati vemaindastiri nevemabhizinisi vanofanirwa kuona zvinhenga mupinyi zvakadai kunyanya kuvekwa kwechirwere checovid semukana wekuti vagone kusimudzira mabasa avo nenzira dzakasiyana-siyana nekushandisa mafungiro matsva.
It is important for business to view the COVID-19 pandemic from a positive standpoint as it provides an opportunity to innovate, rethink and reinvent.
Zvakakosha kuti vemabhizimisi vaone chirwere checovid nemadziso ekutsvaga mikana yavangawana sezvo kuvekwa kwechirwere kuchipa mukana wekuti vafunge maitiro matsva emabhizimisi uye vagadzire zvimwe zvinhu patsva.
Vachiwenga vati hurumende yakazvipira kuti kuitwa kwebhizimisi munyika kuve nyore vachiti kureruswa kwemitemo yekuvhura makambani kuvakwa kwemigwagwa uye kuvandudzwa kwekugaiwa kwemagetsi ndezvimwe zvezvinhu zviri kuitwa nehurumende kuti isimudzire upfumi hwenyika.
Boosting domestic and foreign investment in the country is one of the second public top priorities driven by his excellency the president's mantra that Zimbabwe is open for business.
Kusimudzira zvinhu zvinokwezva kusimwa kwemari mumabhizimisi munyika nevanhu vemuno pamwe nevekunze ndechimwe chezvinhu zvinokosheswa nehurumende iripo iko zvino uye izvi zvinoratidzwa nemashoko anogara achitaurwa nemutungamiri wenyika kuti Zimbabwe is open for business.
Vachiwenga vati vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu nekuda kwezvikonzero zvisina tsarukano kusanganisira kuda kuzvipfumisa vakakomekedza kuti vasaite izvi. Vati hurumende kuburikidza nebhanga renyika Reserve Bank of Zimbabwe iri kutora matanho ekuita kuti mitengo yezvinhu isagara ichikwira.
And it is unjustified.
Ndinoda kukomekedza vemabhizimisi kuti vashande pamwe nehurumende mukurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu nekuita zvebhizimisi nenzira isina kumenemene vorega zvekukwidza mitengo yezvinhu zvenhando.
Vaakusisa mwoyo ndivo sachigaro wekambani yeVera ITF uye varivo mukurumukuru wekambani yeUnited Refineries. Vachitaura pamusangano mumwe chete vachiwenga vasati vataura vamwoyo vati pane zvinhu zviri kufadza muupfumi hwenyika kusanganisira kuti mashandiro emaindastiri munyika ari kukwira asi pane zvakawanda zvinosanganisira kusave nemitemo yakajeka uye kushomeka kwemari yekunze zviri kuda kugadziriswa. Izvi zvatsinhirwawo nemutungamiri wesangano reconfederation of Zimbabwe Industries vakumbirai Macheza.
Kana tikaita polisi nhasi ngatisati isati yamboshanda mangwana taichinja plus mapolisi iwayo kana achichinjwa ngave anoitwa vanhu vagara pasi vapana pfungwa dzakawanda wanda kuti ndizvo here zvoitiwa izvi.
Vachipa maonero avo pamashoko avachiwenga ekuti hondo yekuukraine iri kukanganisawo zveupfumi munyika vafelix chari avo vanove mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi vati ichi ichokwadi kana kuchitariswa kusagadzikana kwemitengo yemafuta emotokari uko kuri kuitika pasi rose kubva pakatanga hondo iyi asi vatiwo Zimbabwe yagara ine matambudziko ayo ari kuvhiringidza kufamba zvakanaka kweupfumi.
Kuvapo kwecovid-19 uye hondo kuukraine kunoafekta upfumi munyika zhinji kusanganisira Zimbabwe asi upfumi hwezimbabwe hwanga hwagara huri pamuteno zvichikonzerwa nemapolicies aripo asingakwezvi vemabhizimisi kuti vainveste munyika. Zimbabwe inonyanyokuzikamwa nokuchinja chinja mapolicies zvinoita kuti mainvestors vashaye confidence in the business environment.
Zvichakadaro, gungano regore rinorevhera ITF rine varikuratidza zvigadzirwa zvavo vanobva kunze kwenyika vashoma pane mamwe makore apfuura. Van Reginald Shoko, avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira, vati izvi hazvinyanyoshamisa kana kuchitariswa kuti denda recovid harisati rapera. Gungano rezera ITF rakatanga nemusi wechipiri uye rinopera nemusi wemugovera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura gungano iri zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.